gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutuli Ncube muurongwa hwekufambiswa kwemari webudget regore rinouya kana kuti budget statement vari kubuda pachena kuti vawedzera mambure kuona kuti vanhu vakawanda munyika vabhadhara mari yemutero kusanganisira vanozviitira mabasa emaoko. Vanozviitira mabasa emaoko vanenge vobhadhara mari inosvika madhora zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 yemunyika, zvimwe chetezvo nevanogadzira musoro nevanogera. Vanotengesa doro vanenge vobhadhariswa zviuru gumi kana kuti 10,000 pamwedzi. Vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vanenge vobhadhara zvikamu gumi kubva muzana pazvinhu zvavanenge vatenga kana kuti 10%. Vamwe vachabhadhariswa ndeve makombi uye matex nevanotakura zvinhu zvevanhu. Vanhu ava vari kunziwo vanokwanisa kubhadhara nemari yekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanotambira danho ratorwa navaNcube iri.
Inyaya yatinotambira inyaya yekuti ikatariswa nemazvo ndo zvinofanira kunge zvichiitika. Pamwe munhu anenge aine mota yake mushikashika kana kombi yake kana taxi yake kana kuti anenge aine bhawa rake kana kuti ane musika kana kuti anoita farming project pasaidi kana kutengesa mazai nezvimwe zvakadaro. Saka iyo economic activity inofanira kunge ichibhadhara mutero.
Vamuponda vanotiwo
izvi zvinobatsira makambani nevari kuzviita mabasa emaoko kuti vazograduate into formal economy yekuratidza kuti iwewe uri kucontributawo something kunational purse, nekuti unenge une maservice aunenge uchiwana kubva kuhurumende kubatsirwa kana kuti tine mapurisa vana fire brigade nehamwe government services anobhadharwa nevanhu vanenge vabhadhara tax, asi iwo unenge usingacontributi towards that tax. Nekuti tachiona kuti vashoma vari kushanda vari formally employed tinga kuti sei vari maticha, madoctor, macivil servants akawanda ndo vega vanga vachibhadhara tax. Apo uchizoona kuti pamwe vanenge vachitambira mari dzakaita shoma, nekuti munhu anenge achizvishandira sei munhu ari kuita tax yake kana munhu ane gonyeti rake kana munhu ane mahuku dzake dzemazai kana anoshita mabhuraila ake anenge achitowana mari kwayo yekutotenga, asi hapana mutero kana waari kubhadhara. Saka mari kana dzatorwa kudai, ministry inofanira kuita awareness campaign nekuratidza nekuve accountable netransparency nekuratidza kuti mari iya yabhadharwa inazoshanda pakati nepakati.
Vaenderera mberi vachitiwo
tozotiwo ipapa hurumende inofanira kunge ichibatsira zvakare kuti vanhu ivava vari informal vanobatsirwa sei kuti vazove vapindewo mufomal. Ndo zvinofanira kunge zvichiitika. Saka hurumende inofanira kuzoti amwe anotinoti masupport services aya yekuti mabusiness advisory services yoita iyo inonzi mafinancial support systems yekuti vaite inonzi financial inclusion yekuti munhu uyo anenge anika business kati akukwanisa kunokwereka.
Vachipa pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti zvaitwa navaNcube zvichaomesera vakawanda.
Maonero angu ini mapresumptive tax matsva akagadzikwa nehurumende anoita sekunge ari pamusoro-soro zvakanyanya zvekuti anogona kuzokanganisa mafambiro emabhizimusi ari muinformal economy. Mazhinji anga achitostruggla especially nenyaya yeCOVID-19 even wana ailo akaburitsa magwaro airakidza kuti informal economy ndo yakanyanya kukanganiswa zvakanyanya neCOVID-19 zvichinyanyisiswa kukonzereswawo nenyaya yekuti masocial safety nets edu anenge ari inadequate uye anenge ari limited. Saka zvinogona kuzopedzisa zvimwe zvaitika ndezvekuti tinopedza kuti akona vari muinformal vaakuita even go deeper and deeper into the underground economy. Nekuti chikonzero chizhinji chinonyanya kuita kuti varambe vari informal vamwe wacho ndechekuti mateksi edu ari pamusoro zvakanyanya.
Vachitambara vawedzerawo kuti
zvinji vari muinformal sezvandambotaura vari ku tingati pachinongeisa survivalist sector yekuti varongokiyakiya hazvinonyanya kuvafambira but varotongokiyakiya. Saka uyo zvakare kucorrecta matax aya kune basa rakanyanyisa in terms of tax administration and zimra vanogona vasina capacity yekunge vachizviita vari vega.
Mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vatiwo zviri kuitwa navaNcube hazvina maturo.
Vakungotsvaga mari nepasakafanira hazvina zvinobatsira kuti uti munhu ari kutambura munhu ari kufaa kutest kwama COVID-19 kairi kuenda nekudzoka munhu anenge achifaa kunge akabata mari inosvika potse 2000 rand yekutestwa chete tisati averenga mari yebhazi waanotenga zvinhu zvako wonzi izvoni waakuisirwa esendi iyoyo zvinhu zvinoshungurudza sekuti zvinongopedzisira zvangoenda kune uyo achatenga zvinhu zvichange zvanohodwa nemunhu uya saka munhu anongozorwadzikana muchizvarwa chezimbabwe nyange chisingazive kana kuyambuka bhodha kana chisingazive bhizimusi nekuti vanenge vaita bhizimusi ravo vanongosundira zvese zvavanenge vasangana nazvo mumugwagwa mitengo yavanenge varipiswa yese vanongoisundira kune achatenga
dzimwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dzinotiwo nyaya yeuori ndiyo yave kupa kuti hurumende iremerwe nemutoro wekuti ikwanise kuunganidza mari yebhajeti yenyika sangano retransparency international rinoti zimbabwe inorasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete pagore nenyaya dzeuori